Since the passenger association in Zimbabwe, to be the drama, very much Kanofiva, Nanfamba, Wakawanga, Kuti, Vatari Matan, Eko Nakuti, Rahaya Mabaz, Ani Mishkai, Ani Zakwana, Nibiwa Majikati, Zebra Flashes, Nimitkau, Vatari Zakakwana, Road with the Raja Kazakar, Kanukura Kundira, Zuzu, and I'm pointing out to talk about the
Kana vafambi vachiona kuti muchikairi nyanyowe mabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kana tichikurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru, kana mapuraivheti vanhu vanofanira kukwira zvipikipiki vakawandisa zvikuru. Pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona iyoyo, mhuri yese inogona kufa ipapo. Ndokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa, vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa ngavazivisewo mapurisa kuti pakati parikuitwa zvakati kana kuityaira wakati akadhakwa, votumira namba dzebhazi iri dzodzo isedzozienta kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati kufamba kunzvimbo dzapakati. Avanhu havari kuridzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rikutadza kati mabhureki. Izvino takatobva kutidaro rimwe bhazi zvekuti vanhu vaichema vachiti chaira anga akatodhakwa bhazi kusingabate mabhureki. Izvozvi takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete, tibatsira nemapurisa, purisa azive zviri kuitika pamugwagwa, pangava pamarodhiroki ipapo. Ndikurudzira kuti mapurisa vange vachipedzewo mapasenja, tinoda kuti vange vachiudzwa zvivi zvikupewo mubhazi nekuti nenguva tipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinoita mubhazi, kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabus crew panenge pachiita mabhazi. Ngatizvibudise pachena, tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvekuda kugadziriswa pamugwagwa weZimbabwe.
Tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo reEaster. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino?
Pane accidents akaitika yezuru pamugwagwa weyoto nemugwagwa unoenda kuHighfield pakati kwara vanhu yekombi. Tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ndavakuri vangu vange vachiterera mitemo yemugwagwa, manga handi kusvika, tinodiwa kusvika zvakanaka.